Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo wadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuita kwayakaisa NPRC kureva kuti inotoni chinangwa chekuti tipodzane maronda, titaurane chokwadi, kana tichiripana tiripana, tobva tati zvinhu zvakadaro hazvizadzi kurereke futi.
Vabhanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimize chinonyimwa chikafu, nyango chikafu chikauya chikanzidzise social welfare chinoenda chiri on partisan basis. Chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezani, hachiende pane a social welfare office akafana kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pachairman wezano, ndiye anozonyora mazita okondirupita pakuyiwa pacho.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura wemutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvi zvinhu zvekunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika. Saka chotida kundoziva chete ndechekuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo, takatapara mhaka yei isi taita zvematongero enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka zvi tiri kuti tikaungana segroup sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvotiri, vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana rawe munhu uya tinotaura tese, takavabhirifa tikavataurira zvotiri bati tinogona kuti ungane tasangana nemapepetrators nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yemDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Komisheni iyi yakafambawo matunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Mangudya.